Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 23, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komisheni yeZEC inoti vanhu gumi nemumwe chete kusvika pari zvino ndivo vane mapepa akatambirwa kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Munoziva kuti inini MDC ipati yevarombo, ipati yenherera, ipati yeshirikadzi, ipati yezvirema. Saka kubudikidza neizvozvo izvo, makandidhetsi edu mazhinji ari kubva kumativi mana haana mari dzekuti vabhadhare dzakatarwa neZEC.
Bato reMDC rinoti ibato revarombo vanoda kushandura upenyu hwavo kuti huve nani, haringafanani nemamwe mapato ane mari nekuda kweuori neumwe upfumi hwakawanikwa nenzira dzakaipa.
Nyika yeZimbabwe ine varidzi vayo, inotungamirwa nemhondoro, inotungamirwa nenziu, uye zvekare panobikana runyararo. Tichasasarudzo rwatakatarisana naro haruna chokwadi mukati.
Rimwewo bato rinopikisa rePeople's Patriotic Party ronyorera bazi reUnited Nations tsamba inozivisa danho ravo rekuramwa sarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti vanhu makumi maviri nemumwe vakaendesa mapepa avo nechitatu asi gumi havana kutambirwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira kutadza kubhadhara mari inosvika mari yokuAmerica $20,000 kana kusapiwa mazita akakwana kubva kune vakanyoresa kuvhota. Mumwe nemumwe aifanirwa kunge aine mazita gumi kubva kumatunhu gumi enyika. Vaimbova gurukota rehurumende vasevhi yakasukuere vachakwikwidzawo vakazvimiririra. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, vaLovemo Maduku veNCA, vaJoseph Usha veFreedom Congress, vaTrust Chikohora veZCPD, vaBlessing Kasia Moru veZIPP, vaWilbert Archibald Mubaiwa veNPC, vaGwinyai Muzoriwa veUANC navaHarry Peter Wilson veDOP. ZEC inoti mazita evachakwikwidza nzvimbo dzedare reparamende nemakanzuru achaziviswa musi wa30 chikumi kuitira kupa mukana kune vanenge vaine kunyunyuta kuti vakwidze nyaya dzavo kumatare. Masangano anomirira nyaya dzesarudzo anoti vemapato ezvematongerwo enyika vanosungirwa kutevedzera mitemo yesarudzo sezviri mubumbiro remutemo wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni kuti tinzwe maonero avo.
Tapfuura chinhano ichochi chenomination court kureva kuti avo vari kukwikwidza musarudza nguva yavo yakwana yekuti vachienda kuelectorate kuti vatengese zvirongwa zvavo kwavari kuitira kuti vazokwanisa kuvhoterwa musi wa23 August. So tiri kutarisira kuti panga pane full campaign yakasimba kubva kumapato aya, uyezve tikutarisawo zvakare kuti mapato iwavo vabudise pachena kuti zvavanotarisirwa kuitwa kana vakabudirira musarudzo ndezvipi. So tiri kutarisira kuti vachalonja mamanifesto zavo, vanhu vochizoonawo kuti zvavari kuti ndo zvavanotaita kana vahwina musarudzo zvinhu here zvakatarisirwa kuti zvinoita kuti Zimbabwe iendere mberi, Zimbabwe ibudirire.
Imi munoonawo sekuti ZEC yakagadzirira zvakakwana here?
Panyaya yegadziriro yeZEC pakumhanyisa chirongwa chesarudzo chegore rino, isu tinongoti ZEC yacho ndoi inosungirwa kuona kuti mabasa ari kufamba zvakanaka uyeze ndoi inosungirwawo kuona kuti vagadzirirawo zvizere isu chatinongogona kuita kuongorora kuburikidza nekuobserva kwatiita maelections kuti vakagadzirira zvakakwana here kana kuti vanga vasina kugadzirira.
Maonawo sei mafambiro akaita chirongwa ichochi chenomination court?
Takaona kuti vazhinji vakatadza kuti mapepa avo apinde pamusana penyaya yekuti vanga vasina umboo kuti mari vanga vabhadhara mari dzakakwana dzinodiwa for manomination iwavo. Taonawo zvakare kuti Zeki yaonawo kuti panga pane dambudziko guru irori nhasi unoyanyorawo tsamba ichiti avo vakatadza kufaira mapepa avo nezuro vanga vachikwanisa kuti vafaire mapepa avo nhasi. Saka ndivo vanhu vanga vari kutarisirwa kuti nhasi vanogona kuendesa mapurufu iwavo kuitira kuti vange vari macandidates paelection irikuitwa musi wa 23 August 2023.
Imiwo sesangano riri mune zvesarudzo zvamuri kuitawo ndezvipi kubatsira mhomho yeZimbabwe?
Isu tiri kufundisa voruzhinji kodzero dzavo maererano nokuvhota. Tiri kuti vose vakanyoresa kuvhota vaende kunovhota murunyararo. Runyararo rwakatarwa mubimbiriro remutemo wenyika, Constitution yeZimbabwe, uyezve chikamu chesection 155 chebumbiriro remutemo weZimbabwe chinoti sadzo dzinofanira kugara dzichiitwa nguva dzose nenzira ine runyararo yakasununguka, pasina kubiridzira, pasina kumbunyikidzana uyezve pasina mhirizhonga kana kuti chitsotsi.
Avo vange vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni vari parunhare muHarare nestudio 7. Bato reMDC rinoti ibato revarombo vanoda kushandura upenyu hwavo kuti huve nani. Saka zvakasiyana nemapato ezvematongerwo enyika akawanda ane vamiririri vanozvitsvagira mari nekuda kweuori hwavanoti hunoitwa nemapato aya. Vanoti izvi zvakapa kuti vakundikane kuwana mari yakawanda yekubhadhara yekudomwa kwevakange vachifanira kunyoreswa nenguva. Tsamba yavo kuruzhinji inoti mari yavanoda kukwikwidza iyi yaifanirwa kubhadharwa kubva mumari inopiwa mapato nehurumende iyo yaifanirwa kubhadharwa nemusi wa 10 Chikumi nehurumende. Asi vanoti chero hazvo vakavimbiswa kuti zvinhu zvaive mugwara negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi mari idzi hadzina kuuya nenguva zvakazokonzera kunonoka kubhadhara kwevainyoresa vebato ravo. Sangano reZEC nezuro rakange razivisawo kuti vai yaive yawedzera nguva yekubhadhara kunyoresa nerimwe zuva kusvika nezuro manheru nguva dza4 manheru. Chero panga pasati pave nemudzimai ange aziviswa kuti akanyoresa nesangano reZEC. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavaDouglas Monzora, mutungamiri webato reMDC vaLloyd Damba, kuti tinzwe zvizhinji.
Chekutanga mukoma ivanze munoziva kuti mimi MDC ipati yevarombo, ipati yenherera, ipati yeshirikadzi, ipati yezvirema. Saka kubudikidza neizvozvo izvo makandidhetsi edu mazhinji ari kubva kumativi mana haana mari dzekuti vabhadhare dzakatarwa neZeki. Yatakaona kuti zvirango zveupfumi zviri kupiwa pamusangano weMDC inomirira varombo nekuti mukatana kuti mimi ZANUPF ipati ine vanhu vane zviwanikwa, asi ndiwo pati inotaura kuti tiri pamasanctions.
Asi kana damba veZANUPF vanotiwo bato ravo rakakura kare, vane mabhizinesi nevanhu vakawanda vanovabatsira, imi hamunawo here vanokubatsirai?
Asi mukazva kuti pati iri pamasanctions yakatikwanisa kutenga motikari maFord Ranger mu210 constituency dzakabva kuAmerica. Tabva tabva ipapa pamusoro peizvozvo izvo isu tobva tati tinoda kubhadharira macandidates edu mari dzekuti vabhadhire manomination fees.
Mubvunzo muhombe panapa ndewekuti mari yacho yanga imburipo here?
Kupiwa mari dzedu musi wa 10 June hatinazokwanisa kupiwa mari dzedu. Tobva taita follow up mari dzedu kuti tibhadharire makandidhetsi edu varombo. Zvachinge zvavidaro tichibva tanzi mari yedu tiri kupiwa musi wa 19, tichibva taita in obligation kune Zeki, but Zeki akaramba kuzvinzwisisa. Saka takazoita mari yedu mucentral card, ne central payment system. Zeki akaramba kuti tiite swipe chibadera mwene swipe. Parizuru kachama zandizo kutizo wanivese kama ma political parties akwanza wabadera ni swipe. Isu wakati rambira, vachiwa ruda cash. Patikisha chitwe wana kupine kutisa atina ma MP ane uori, atina ma candidate ane uori, atina ma members ane uori.
Kotamba ya kanyorwa iya nezeki vachiti wanu wasina kukwanisa kubadara, ngawa uyevazo badara, imi wa muna kuipiwa ere.
Ta wanyo ratamba makuseni, chitila ya matipo nguwa ndio vabu, masaka mauna tamba ya waburisa yuku zeki. Iriku vumira kutuwa wanu wakarambiri kwa ni maswipe machines hao, ngawa uyewa badara. Isu patashuka makuseni, ndinoda hundi kupe example yukubla wai, wabu warambiri wakubadara. Saka na hizo zoezo tukupe sekito ninyo ya kuti saka indisa zeki kukodi, ninyo ya delimitation. But zoezo za tuki takuno kumariti na itakai bata, but wako tirambira kubata utitaka nonoka. Asisu mamachines hao ndo wa iramba, watirambira central payment system.
Saka na ime nzila murukuti zeki kurugisana nemere wadamba. Imimi chete ndimi magarambiri wakubadara.
Tukurugiswa ne zeki, tukurugiswa ne fast, tukurugiswa ne military intelligence, tukurugiswa ne central intelligence organization. Avasula uti MDC inge ichipinda mkukidzo zirukuya. Nekuti iyo, vane wawaruda utu wakukidze. Nekuti democracy to them, it's a threat. To them, democracy and pluralism are lied.
Abo vange vare mtauriri wava Douglas Monzora, mtungamiri webato MDC, va Lloyd Damba, vare kuarare ne Studio 7. Atina kukwanisa kubata gurukota rezo mtemo va ziambi ziambi. Asi vakaudza Studio 7 kuti hakuna munhu ari kuvharirwa panze, asi kuti mari yako chete wenda kunonyoresa.
Hei madzimai emuno mukatarisa pasi rese, Zimbabwe yakaedza zvakanyanyisa kusimudzira madzimai kuti vapinde mupolitics. Vari kuti vavharirwa, handisi kuziva kuti vakavharirwa kupi. Zvino kana usina access to resource, wotoda mutoro wekuti unga uchitungamirira nyika. Hamusi kuona kuti muri kutaura zvinhu tu zvakati pesane. Munhu ari kuti ndirikuda kutungamirira nyika asina handina maresource, unozozvibatanidza sei?
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reZimbabwe People's Patriotic Party muZimbabwe rakanyorerawo kuUnited Nations tsamba inozivisa danho rekuramwa sarudzo dzakatarisirwa kuitwa idzi dzegore rino. Tsamba iyi inoti Zimbabwe haina kusununguka, haina kodzero dzevanhu, inoti vanoti dziri kumbunyikidzwa. Vanotiwo sarudzo hadzisi kugadzirirwa zvakajeka uye mutemo uri kushandiswa zvine tsvete zvinopikisana nechisungo che445 ne448 chakapasiswa neUnited Nations Security Council. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato iri vazvaringeni Samuel Chasi kuti tinzwe pane nyaya yavo.
Zimbabwe inyika yedu yezvipikirwa. Tatakatarisira kuti gore rino sevana veZimbabwe tichava nesarudzo dzine runyararo dzisina mhirizho kunga mukati. Takatarisa kuti maelectoral reforms atakataura nezvavo sebato rePeople's Patriotic Party achavhumirwa here. Taona kuti haana kutenderwa, haana kuteererwa, uye zvekare takati isisi kuti tikwanise kukwidza makwikwi awa zvingatiitiremerei, asi togona kutsigira ivo vane shungu vanokona kunga vakwanise kukunda maelectoral reforms asina kuisiwa mukati. Uye zvekare kana vachigamushira kuti pachava nerunyararo, hapana anozoti ndabiridzirwa mumutambo uyu.
Imi chikurukuru chaita kuti munyore tsamba iyi United Nations chii?
Chaita tinyore tsamba iyi ndezvekutadza kuti nyika yeZimbabwe ine varidzi vayo, inotungamirwa nemhondoro, inotungamirwa nemudzimu, uye zvekare panodikana runyararo. Chitasa sarudzo rwatakatarisana naro haruna chokwadi mukati, rune kubiridzira rukubva kubato reZANU PF, uye zvechirungu chitaura kuti rigging mechanism. Yatatarisira kuti hapana runyararo rungabve kubato reZANU PF, bato rikangotarisira zvemhirizho kunga badzi. Saka kuti tikukwidze maelection inoisa vene venyika panjodzi hazvisirizvoba. Toda kuti tikwanise kutsanangura magrounds and reasons ekuti tikwanise kuenda to the next stage.
Mareforms amuri kutaura vachasi anoitwa nemapato ezvematongerwo enyika here kana kuti nehurumende? Mune makutarisira zvipi kuseri kwekutambirwa kwetsamba yamanyora iyi?
Mapazi ose atanyorera takatarisira kuti dai vakwanisa kuuya kuzoita monitoring and supervision yesarudzo vatarisana naro, tichasara kuti kumashure tinemosha ante commission isina kugadziriswa tutasa timejonga dziri kumashure zvekare hazina kugadziriswa tine matare takatasana nawo akati wandei anoda kugarura dare pasi akwanisa kugadziriswa tatakatasira kuti ma reforms da akaitwa zvizere da tisina zvese zviri kuti shungurudza izvi panguva ino ndosaka tati kwete bodo taramba kuti isise bato tingakwikwidze pasina ma reforms azere zvichitadzira kuti panogona kuzvitika mhirizhonga pamberi apo ikazokanganisa upenyu vevagari weZimbabwe vasina vekutizira asi vanotorarama vari mumuground imomo nezvavanenge vanazvo saka zvatikoshera kuti UN dai yakwanisa kuzogadzisa nyaya iri kunetsa muZimbabwe without any delay or postponement of the elections kune vachakwanisa kukugwidza panguva ino vachigwirana nazvo.
Mutungamiri webato reZimbabwe People's Patriotic Party vaZvaringeni Samuel Chasi vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Chirongwa chegore rega rega cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinoitwa nebazi rehurumende yaAmerica. Re US government's Young African Leaders Initiative kana kuti YALI chatanga shondo rino. Zimbabwe ine vatungamiri vechidiki vanosvika makumi mana nevaviri muchirongwa ichi. Kubva mugore ra 2014 pachatangwa vechidiki vanoda kusvika zviuru zvitanhatu vakawana rubatsiro nedzidziso nechirongwa ichi kubva kunyika dzakasiyana siyana muAfrica. Studio 7 yabata mumwe ari muchirongwa ichi kubva kuZimbabwe, Terence Maposa, murimi wehuku dzechivanhu nembudzi kuMondoro uyewo akavamba restaurant yechikafu chechivanhu ine mbiri kungeze inonzi Kwateri. Ngatinzwei hurukuro yataita naye.
Chirongwa ichi takati apply tawana mukano ichi apply ai ino endo kechitunda ndakambo apply last year but atlonge ndawana mukano okuselectwa and ndikapanda apply zvakare izvino ndikapanda wana mukano kuita kuma interviews so ndo zvakaita ndiwane mukano kuya kuno ndiko kwasa kudzidza nekuona nekopa nekuwana management mu line rebasa rangu riri kuita iro
chakakupai mimi pfungwa yekuti ha rega ndimbo apply yawo kuyalo kuchi
semunhu akakurira kumusha kuMondoro ku village 6 andina kunyanya kuwana yatingati exposure ya kuti mukano kuti ndione kune vamwe vakazvita kare kana kuti kune vamwe vakazvakaitika zvikabudirira yanga iri nzira yekuti ndidzidzewo kune vakazvita kare kuma economies akatoestablishwa kare kuti kwasowo kuona nekudzidza kuti apa zvinofanisa so nevakafamba nzira dzacho izvozvo ndokwasa kudzidza zvakanaka ndo zvakandipa chidiso chekuti ndikwase kuapplya kuti ndikwasa kuwana kuti kukwanika
nebasa renyura munoita mimi kuZimbabwe uko tinonzwa mbiri yenyu inofamba sterek ne zvamauya kuno kuzoona izvi munotarisira kuti muchabuda nezvipi kuchikoro chamuri iko zvino
semurimi arikuedza kuda kuita zvinhu zvakawanda mubasa rekurima ndiri kutarisira kuti chekutanga ndichawana maideas ekuti ndive nemanew farming technologies sezvandatotanga kutodzidza nhasi patechnologies ekushanda nawo pakurima uye chechipiri ndichakwanisa kuwana maconnections nevanhu vatinokwanisa kuti tigadzire mapartnerships vanhu vatinokwanisa kuti vave vanhu vanogona kuinvesta mubasa rangu kana kuti manetworks nevanhu vekune dzimwe nyika not only kuAmerica asi kune mamwe maafrican countries kuti zvinoita easy kuti tiveshee maideas kushare mabusiness ideas kana kufambirana uye kuti tikwanise kuendesa basa redu refarming kuperi tichidzidza nekukopa kune vakazvitakara.
Ndopedzisira ndichitsvaga kuti saka imimi muri kupi muchange muchidzidzira izvi muri kupi muno muAmerica?
Izvizvi tirikunguva zhinji yedu tinenge tiri kuno kuIndiana kuWest Lafayette kuPurdue University inova university yezvekurima University of Agriculture and tichazombofamba kunana Chicago munana July umu tichaenda kuChicago kwatichange tambonoita futi mukano kunetworka nevamwe ikoko nekudzidza zvimwe tiri kuChicago kwemazuva mashoma shoma then tozopedzisira tata kuWashington DC tisati tadzokera kumusha.
mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative YALI 2023 Terry Maposa ange ari parunhare ku Purdue University ku Indiana ne Studio 7. Tombotarisa zviri mumabepa nawa nhasi. Bepa naure Herald rine nyaya yekuti muzvina bhizimitsi ava nemabhazi akawanda akabatsira muhondo yechimurenga uye vakaitwa gamba renyika vaBen nawo mucheche vakaradzikwa nezuro kupurazi ravo kuBeatrice. Mubepa naure Zim Live rine nyaya yekuti aimbova murairidzi vaPeter Vowles vadomwa nenyika yeBritain semumiririri wayo mutsva kuZimbabwe. Vavols vakambodzidzisa muZimbabwe kwegoro rose vari kutora chinzvimbo chaamai Melaine Robinson. Vavols vari kutarisirwa kutanga basa muna Gunyana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi Studio 7 yose navateereri wayo. Noitwa Prophet Chinogure. Tinoda kuti ndiende mwari pabasa rose ramunotiitira vashamarari veStudio 7 nepfenyuro inofadza zvikuru. Tinotarisira kuti muwe nemushando wakanaka munguva dzatasangana nadzo dzamaelection idzi muZimbabwe. Regai nditi Prophet Chinogure vari kutsunza kana kuti kuzadzisa mashoko akagara aripo kubva pasichigare nekukurudzira wezvitendero muZimbabwe nevari kunze kwedzinyika nevedzimwe nyika dziri pasi rino kuti tibatsirane kubata munamato pamhuri nepanyika yeZimbabwe. Tinokumbira zvikuru wekereke yeZion Apostolic Church ngatipfugame nemamwe mapostori ose kunyangwe nemamwe mapentecostal nemainternational churches zuwa ratiri kutarisira kuenda kumaerection makereke ose abatane vakumbirire muri yeZimbabwe runyararo nokuti Zimbabwe yagara inozoguma yava nekudeuka kweropa nguva nenguva panoguma paitwa maerection atisi kuzvida rwendo rwuno.
Mamukasei vanakanda mairi endio timu. Ndoshamisika nokunyepa kunoita vatori venhau. Hei kasi kuiri GSM, kasi kuiri Gesa Estate. Zvekasi zvokunyepa. But one thing for sure, kasi kuiri will get votes from ZANU-PF, not from the existing opposition. Thank you.
Studio, mrisem. Uyo murume wemavadzo, samufonero. Visai namba dzake mafoni menyu. Anoti bhoa zvamutoro mvesu. Andoti bhoa zvamutaura musambomufonere bhoza zvitatasana nemaelection soka anotaura mbishi zvake kutaura zvinhu zvimbishi aiwa andoti bhoa mvesu
pastudio apo muri semuseya
aiwaada kuzongowandawanda andowana bvongo dzamuto chaivo vada kungowanda kureta mapurezidendi papurezidendi panodiwa munhu wani havadiwa vanhu 17 zvavada kuwanda ita torofu kuda kukondesa vapurezidendi panodiwa munhu wani ungangozoti ma20,000 anongoenda mahara ma20,000 ivato watengawo mahonda fit vanoita mushikashika muharareka zvatone musoro dhani zvavada kuita apo ngaondoise nangagwa iyi anozviti ndiri nangagwa napurezidendi chamisa chete vamwese vana monzora vanakasukuere nanamairinda masarira ngavatenge mota kamawishi uko kuite mushikashika zvatori nani ma20,000 imari yakawandisa vamwe vatoshaya 20,000 munhu adaita purezidendi daita purezidendi usina kana zendi ndoda kuzoomba ikoko purezidendi afanira kunga ane mari ane upfumi ya
musei vana mukoma tanonoka wande nana mukoma Blessing Zulu tendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi takutaurawo panyaya yemaelection yemacandidates ari kupinda ari madhabhodhabhle aiwa zvinhu zvacho varume zivai kuti vati kutamba navo tikutamba bhora netimu inoita zvembabvu saka tarirai hatitarisisei muone kuti zvagara vamwe vanhu vekutriplec havasi vekutriplec chaiko havadi kugwira ruzhinji saka ndosaka muchiona vachitengwa nanafazi vachitada konzesa confusion mupati havasi magenuine triplec tiri kuti matriplec chaiwo chaiwo handei maita vestudio 7 ndiri mukadoma
studio 7 tadzoka pastudio 7 yaibva mavhaza Ama vaza mune problem. Muzane zi problem. Muna kuwa zime 5 years zi. Zime 5 years zi za mkutora na ima mafaza kutiki. Ba mingdea muna kutila zanu PF. Akutina zanu PF muna cha kutila zanu PF. Muna mafaza, I'm very sorry for that. Ezo mkupembeza chimishkini chivwe. Zimbabwe ya ora, cha ora chinicha, kushina cha chinda. Mnotenga mshini, matisha ane mari. Mnotenga mshini, mama uya, mama doktor, mama pata la mari. Amuna sima ngomanya, teka tenge mshini kutipanwa kuhona, because wana rukomble na uzo kuti, amuna mshini, amuna chini, machida, machida. Apachi ina, wa doktor mabaza, zamuru kutawara zese, zimaka gazi za chimuka, chino nzifaz, zimaka gazi za chimasia, iwe ya, ya medio masia, iwe anotenga kumashupa api. Nuenda kusipatala zipi, iwe masia, iwe babirika wanda kusipatala zipi, ni wana wanda kusipatala zipi. Mamwe batu rutu na tuwa mtu tambura, wanengu wachifambe, wachite wefaz, batu rutu na tuwa mtu tambura chahiko. Marize waka pi, wazo zapera, kana zapera mchaita sei. Pasi ne zanu pio, pasi ne zanu pio, pasi na mnangagwa, pasi ne mama fasi. Nuto na zunopi.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende ya Amerika pane zviri kuitika muTunisia. Tunisia yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi anosanganisira kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu, kushaikwa kwechikafu nemabasa. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vari kushushikana kuti munyika yakatanga chimurenga chikurwira hondo yejekerere kana kuti Arab Spring, remangwana reTunisia harina kujeka. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi. Pari kutyirwa kuti nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi, Tunisia ichatadza kubhadhara zvikwereti zvayo kunyika dzekunze nemabhanga nemasangano anokweretesa mari, zvichapa kuti upfumi hwayo hubva wananga kumawere, zvichitowedzera urombo munyika iyi nekutambudzika kwevanhu zvakanyanyisa. Muna Gumi Guru 2022, banga reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rakawirirana nehurumende yeTunisia kuti yaizopiwa mari inoda kusvika mabhiriyoni maviri emadhora ndokunge nyika iyi yatenda kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi uye matongerwo enyika. IMF yakurudzirawo kuti Tunisia ibhadharise vanhu mitero pakutenga gorosi uye mafuta ekufambisa dzimotokari. Asi panonzi hapana kuwirirana pakuti zvinhu zvingawandudzwa sei munyika iyi. Mushure mekushanyira Tunisia mwedzi uno, mutungamiri wekomishen yeEU kana kuti European Commission President vaUrsula von der Leyen uye mutungamiri wehurumende yeItaly vaGiorgia Meloni vakazivisa nezvechido chavo chekubatsira Tunisia. EU neTunisia dzakatenderana kushanda munyaya dzezvekutengeserana, kushanyirwa kwenyika uye kutengeserana mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe. EU yakati yainge yakagadzirirawo kupa Tunisia mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemaeuro. Painge paine tarisiro yekuti danho iri nereIMF zvaizobatsira Tunisia. Pamusangano nevatori venhau muWashington DC muAmerica pakati pegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muItaly vaAntonio Tajani, vaBlinken vakati vari kufara kuti Tunisia yakazivisa kuti iri kuda kuvandudza zvinhu kuti ibatsirwe neIMF, asi vakati iri danho rinogona kutorwa neTunisia chete nekuti inyika yakazvimirira. Vakati avo panoda Tunisia rubatsiro panyaya yekuti isavende kumawere munyaya dzezveupfumi. Vakatenda EU nekuratidza chido chekubatsira Tunisia, vakakurudzirawo IMF kuti iuye negwara rakajeka rekuti Tunisia yobatsirwa sei. Asi vaBlinken vanoti zviri kuhurumende yeTunisia kuti yotora danho ripi kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. VaBlinken vanoti America inoda kuona Tunisia ichibudirira. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muTunisia. Maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Na iwaya mashoko tabata shika kumagumu echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Evans zininga ndiri muWashington DC. Mosara mwina ntungamiri Nkomo achikupa echirongwa cheIsindebele.